namwariwe munoti chengeta igorecha tapinda nenyasha tinotenda mwariwe munoti chengeta
baba
Totenda rudo rwenyu, totenda.